Vamnanga kwavazisa zviri pamutemo kuitwa kwesarudzo idzi uye vatara musowandira 26 sezuva richagara dare rinotambira mazita evanhu vachakwikwidza. Kuziviswa kwezuva resarudzo kwabva kwasimudzawo zvakare makakatanwa ari mumapato maviri ari muMDC, eMDC Alliance neMDCT. Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vati vachashandisa zita rekuti MDC Alliance pachaitwa sarudzo idzi vachiti ndivo varidzi vezita iri.
Tichange tichishandisa zita rekuti MDC Alliance nekuti ndiro zita regungano remabato 7 ratakapinda naro mugore raka 2018 uyezve chibvumirano ichocho chichiripo. Saka muchatarisa kuti panzvimbo dzakaita sana Pumula nana Nkulumane kuno kuBulawayo vanhu vakapinda vanga vapinda munzvimbo idzodzo under MDC Alliance vanga vari vanhu vePeoples Democratic Party. Saka naizvozvo tichangoendera mberi tichishandisa chibvumirano ichocho nekuti chichiri kushanda uyezve ndoo pachabuda chokwadi rese chokwadi rizere ratanga tichitaura kuti MDC Alliance harisi bato rezvematongerwo enyika ba, ringori gungano rine maparties 7 ndoo mamembers iwawo 7 chete. Saka isusu seMDCT patinofanira kuita vedu tichaisawo vedu mamapato achiisa vavo kunzvimbo kunofanira kupinda vavo ivavo.
Asi mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati vachazivisa vatsigiri vavo nenguva isipi kuti vachashandisa zita ripi musarudzo vachiti chakakosha pari zvino inyaya yekuti veruzhinji vanyore sekuvhota neuwandu hwavo.
Tataurazve kuti ngapaitwe mareforms kuita kuti sarudzo padzinoitwa pasazoitwa makakatanwa. Zvakare tiri kuyambira vose maZimbabweans ose kuti endai munoregista neuwandu hwenyu kuitira kuti kana nguva yekusarudza yasvika tese tikwanise kuvhota mune zvakanaka. Nyaya yemabielections tichazoudza vanhu nemukufamba kwenguva kuti tichazvishandisa sei. Vanhu vachaudzwa tinodzokera zvakare kuvanhu sezvatinongosiita misi nenguva kuti vaudze kuti tinenge tichifamba negwara rakaita sei. Zvakare tinoshamiswa kuti vamunangagwa havana kutaura nyaya yekanzuru kana kuti naelections sarudzo dzekanzuru kuti dzichafambiswa sei. Zvinhu zvekuti tinenge tichida kuzonzwawo zvakare kuzek kuti zvichazofambiswa sei izvozvo.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly muzvinafundo Love Mo Maduku vati vanhu vanoda kupinda musarudzo dzemabai elections idzi vanofanirwa kunge vanyoresa mazita avo mukati memazuva maviri kubva zuva rinenge raziviswa nezvekuitwa kwesarudzo idzi.
Munhu anovhota paelection munhu anofanira kunge ari pavoters roll inenge ichizovharwa. Voters roll inofanira kuvharwa mazuva maviri after date rabuda proclamation and inofanira kuvharwa before date renomination remacandidates. Saka pamutemo wedu wemuZimbabwe iwo uri muElectoral Act kana proclamation ikabuda zuva rainobuda iroro vanhu vachinenge vanga vasina kurejistwa vachida kuvhota paelection iyoyo vanopuwa mazuva maviri kubva pataurwa proclamation yekuti vanokwanisa kuregista. After 2 days dzapera voters roll yovharwa asi vanhu vanoramba vachizoregista vanozoregistwa after 2 days vachingoenda kusvika nomination inoenda papi because inenge havazovhoti paelection iyoyo inenge yadaidzwa neproclamation.
Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo idzi.
Musangano wezanu PF wakasimba kumasevo. Musangano wezanu PF unovakwa panhovo nemumwoyo dzavanhu. Naizvozvo musangano wezanu PF wakazvipira uye wakagadzirira zvine mutsindo kupinda mumabai elections emusi watarwa napuresident vamunangagwa. Ndosaka manga muri kuona zuva nezuva mwedzi nemwedzi vhiki nevhiki musangano wezanu ZANU-PF wanga wari mushishi wokugadzirisa macell structures avo kubva pahwaro kuenda kumabranch kuenda kumaDCC kuenda kumadistrict kumaprovince national kuti ose mastructures emusangano ange akanangana nedonzo rekuti tinohwina nokukunda musarudzo dzemabai elections.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati sarudzo idzi hadzina zvadzichabatsira sezvo vachasarudzwa musi wakurume 26 vachingove negore rimwe chete kusvika pachaitwa sarudzo dzemuna 2023. Vati dai mari ichashandiswa pasarudzo idzi yapiwa Zimbabwe Electoral Commission kuitira kuti isimbaradze urongwa hwekunyoresa vanhu vanoda kuvhota muna 2023.
Zvichabatsirei kuti sarudzo idzi dziitwe iko zvino kwangosara gore chete? Veruzhinji vari kuti kusambiswa kwoupfumi hwenyika indirogumbirana navo. Zvichabatsirei kuti mabielections aitwe kwangosara nezvimushoma shoma maelections a 2023 akwanise kuitwa. Dai waro mari zvose zviwawo apiwa kuti ZEC iite basa rokuregister avo vanoda kuti vazovhota muna 2023, uyezve nokugadzirira delimitation exercise iyo iri kuitwa gore rino.
Vamakoni vativo vamunangagwa vanga vachifanira kumbomira kuzivisa zuva retsarudzo idzi. Kudzamara nyaya dzakakwidzwa nevamwe vakadzingwa muparamende dzapera kutongwa mumatare edzimhosva.
Tinoziva kuti pane nyaya dzakawanda dzichiri kusupreme court. Izvi zvinoreva here kuti hatichakoshese zvichabuda mudare repamusoro resupreme court kana kuti kwete? Zvakanga zvakanaka kuti titange tamira taona zvichabuda kusupreme court president vasati vaita proclaim my elections.
Sarudzo idzi idzo dzichaitwa matunhu makumi maviri nemasere dzakambomiswa nehurumende ichiti aityira kuti dziwa mupengo recovid-19 rinogona kunyanyopararira munyika. Kana sarudzo idzi dzikaitwa, zvinhu zvakaita kuti mutemo unoti sarudzo dzechipiri dzinofanira kuitwa mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana kwaziviswa zviri pamutemo kuti chigaro chisina munhu umbosendekwa parutivi. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.